kusebazi tuko leza kuta anusporo uko fitirimu asichirunya nyakutifaza leza kuta akunaka na umwe zake arugusha ika kena uta arugufa nukuda pewe COVID-19 iridenda ilita kwanza kulipata pauro ni kuri mwenye nyora ni standard operating procedures edu ndo saka muru kuona kuti muna nubatwa ni denda ilori muskoro medu akuna kana umwe arikushaika kana utande afa ni kuti ninyo ye COVID inye kuti tari mwenye nyora sakansa ma standard kaisa enzedu saka sikuwara kuta kuta yangu ilika uya zaro denda saramba sende la mbelinesi.
Asi chichi kuita kuti vana varambe vachibatwa ne COVID-19 kana kuti vachwane kwa vaine COVID-19 nemushitaura kuti makaita waro wa muri kutaura iwowo.
Zvinenge zvaitika pa vajonga ndezvekuti kazhinji kacho mumanharaunda matinenge tiri munogara vamwe vana vachienda kuchikoro vachidzoka vachienda kumba vachidzoka ndo mairi COVID muchikoro haimo saka vana nekusimbawo kwemutumbi yavo vanobata denda iri ivo vasingatozviziri asi pavanozouya kuzvikoro isisi tinotozomudza kuti iwe une denda iri iye anotozovhunduka vamwe anotoramba mwana vanotoramba kuti handina COVID handizvizivi ndakatosimba saka denda iri riri munharaunda isu sevanhu nevana vezimbabwe ngatibatanei kuti tidzivirire kuparara kwedenda iri denda harizi muzvikoro denda riri munharaunda zvikoro ndozviri kukwanisa kubata denda iri
ko panyaya yedzidziso zvii zviri kuitwawo nezvikoro kuti denda risaramba richipararira
zviri kudzidzisa hapana chikoro muno muzimbabwe chisina atinoti information education and communication material on COVID-19 kutaura kuti pane paine mavara anenge achingotaura kuti mask up no mask no entry sanitize your hands wash itai social distancing endai kuzvikoro kwedu munondoona vajonga mukangosvika pachikoro motokumwa madopinda muclassroom nekuti anenge angori maposta nemaposta akangonamirwa chikoro chose chichiratidza kuti aiwa denda rari tiri kuzva kuti ririko pangatitei social distancing ngatipfekei mamaski edu ngatidzivirirei kupararira kwedenda irori
kuhiyo vana vari kuwanikwa vaine denda muzvikoro vari kuzochengetedzwa sei muri kuvabata sei
tovabata zvakanakisa chose vanotoramba vachienderera mberi nedzidzo tinovaisa kana matinoti muisolation pavooga vachingoramba vachidzidza vakazvita wani gore rakapera vajoka vakanga vaine denda vana kana mazamanishoni vakatonyora saka zvirokuti kana mwana abatwa nedenda recovid-19